chiri kudikwa muZimbabwe panguva ino ndechekuvandudza upfumi, asi kuti tivandudze upfumi hwenyika pangada pangava pangadiwa mari yekuti zvese izvozvo zvinge zvichiitika, pangava pangadiwa mainvestments ekuti izvozvo zvisinge zvichiitika, nekuti changa chakasarira mainvestments. Tikatarisa nyika yakaita seQatar, ingava nyika ine upfumi hwakakura chaizvo, nyika ine GDP ingangosvika kana kuma 170 kana kuda kunosvika kuma 200. Saka kufamba kuri kuita mukuru wenyika nagavena kuda na minister of finance inyaya yekunotsvaga kuti vangakwana papi pahomwe yeQatar.
Iyo nyika yeQatar yakambomira sei munyaya dzezveupfumi nezvimwe zviwanikwa?
Ndakatarisana neQatar ndingati ini chii chavangada munyika yakaita seZimbabwe. Qatar tikatarisa upfumi hwavo kuti hungava hwakabva papi, upfumi hwakabva kuma fossil fuels. Saka kubva kwakaita upfumi kuma fossil fuels weQatar ikabata upfumi hwayo zvakanaka, ine experience nenyaya dzemafossil fuels iwayo. Paworld race zvaakuitika ndezvekuti taakubva panyaya dzemafossil fuels tichiinda zvaakutanga kunofezwa out, kune mashoko anotaurika panyaya dzemafossil fuels kuzonosvika mberi uko nenyaya yemaclean energy. Tinenge tisina nyaya dzakanyanya dzemafossil fuels, asi nyika dzichakasarirawo dzakaita sana Zimbabwe tine mafossil fuels akawanda, atisati tagona kuti tinge tichiva tinobatsirikana nawo. Saka tine mainvestment akakura, tine mainvestment akakura ari pasapa pamwe chete.